tatanga zvedu ne national executive asi national council yanga ine nyaya mbiri nyaya yekutanga ndeyekunyatsozeya bumbiro remutemo remdc tichipedza kuri kwenenzvera bumbiro remutemo iroro nyaya yechipiri yanga iri kuti president vatipe report yokuti vakasarudza sei mavice president maviri akazosarudzwa mumashure necongress saka president watipa report iyoyo yekuti vakazvifambisa sei vakazviitirei uyezve vakanga vakatarisira chii chavanga vachida kugadzisa
saka maona zvakawirirana here nebumbiro renyu remitemo nekuti tinonzwa vamwe mubato vanga vachipikisa nyaya iyoyo vachiti hazvisi mubumbiro remitemo
ndingati nhasi national council yanga ichigara secongress zvakare ichitarisa bumbiro remutemo zvichireva kuti nhasi yanga ichikwanisa kugadzira bumbiro remutemo saka panga pasingawiriranwi panga pachigadziriswa nenational council yacho saka zvichireva kuti izvo kuti kana zvinhu zvazvisi kuna kunyatsa kuti gweje maybe sondo rakapera kana kuti sondo rapera pamberi nekugadziriswa kwaitwa nenational council zvinoreva kuti zvinhu zvagadziriswa asi chikurukuru chatatarisisa vanhu vazhinji vanga varimo ndechekuti tinoda kuumba musangano wedu tinoda vanhu vedu kuti vabatane tine nyaya yokuti tofanira kurwisa zanu pf tigoitorera masimba muna 2018 tinofanira kugadzirisa nyika yedu
saka zviri kureva here kuti vachamisa navamudzuri vatambirwa kuve vamwe vevatevedzeri vemutungamiri webato
ndizvo zvazvinoreva tiripo pamberi pacho ipapo vatevedzeri vemutungamiri webato vachapiwa zvinhu zvokuita zviri specific kuti uyu achaita chakati uyu achaita chakati
tanzwawo kuti panga paine urongwa hwekukanganiswa kwemusangano iwoyo nevamwe vechidiki vanonzi vanga vaida kuita mhirizhonga
pane vanga vachinyora kumawhatsapp vachichitidzira vatungamiri vachiita senge inhengo dzemdc saka panga paine urongwa hwatabata hwekuti hwanga huchishandiswa nevavo vengi kuda kuti vanhu vatange kurwisana ipapo asi chatofara ndechokuti mayouth emdc aramba kushandiswa nevavengi ava